churu pane machuru yakameza muru nyoka ine uturu oyo ewe ewe amanda ona tutu 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 inyoka yenyama fungu fungu azirere pachuru pachuru pane machuru yakameza muru nyoka ine uturu pamsoro inaiva kuru musandi yitira uturu natumane mukuru mukuru wedenga mukuru nyika ine vakuru ngati vateverei vakuru vakuru vatera mukuru mukuru wedenga mukuru asigarai parunyara 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 asigarai parunyara 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 pachuru pachikona apana kana noiona nyoka irenda iona iri kutsvaka kupona irere pachuru pachikona apana kana noiona iri kusama kuti isuduruke ichisama kuti isungunuke nemachuru ainda pokunyuke kaibatsira zvinonzi huri kuti iri kusama kuti isuduruke ichisama kuti isungunuke nemachuru ainda pokunyuke kaibatsira zvinonzi huri kuti aiwa pari kuda kucherechedza kuti tisana mata mucherechedza mucherechedzo yimikidzano mikidzano yake kamukuru aiwa pari kuda kucherechedza kuti tisana mata mucherechedza mucherechedzo yimikidzano mikidzano yake kamukuru zvave kudaimika vasharukwa kuti mutevere kamusharukwa atipe gwara rake semusharukwa ndiye muridzi kave vasharukwa zvave kudaimika vasharukwa kuti mutevere kamusharukwa atipe gwara rake semusharukwa ndiye muridzi kave vasharukwa kuti mumakereke ihondo muhurumende ihondo muAfrika ihondo pasi rose ihondo kuti mumakereke ihondo muhurumende ihondo muAfrika ihondo pasi rose ihondo asigarai parunyara parunyara parunyara
mesia
asigarai parunyara parunyara